ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi China Gunyana 7, 2017. Nengo dzeZimbabwe Bank and Allied Workers Union dzinoratidzira pamuzinda webhanga reStanbic dzichiti hadzisi kufara nekudzingwa basa kwemumwe mudzimai aishandira bhanga iri. Dare redzimhosva rinoti kanzuro yechitungwiza inofanira kubhadhara vashandi vayo vayakamisa basa. Musangano wevatori wenhau unoyemura mashandiro akaita masangano enhau musarudzo dzakaitwa muKenya. Vechidiki vari mubazi revechidiki vochema-chema nedanho rehurumende rekuvabvisa pamabasa avo kuitira kuti vapinde muchirongwa cheCommand Agriculture. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai edzisvondo senzira yekusimudzira mhuri dzavo nenharaunda dzavanogara. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona chinokokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye nasi tichange tiri kutarisa dambudziko ratiri kunzwa kuti riri kuitika mumaguta akawanda apo vana vasati vabva zera vari kunzi vari kutengesa bonde. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.